dambudziko guru ririko nderekuti ihondo yakabva kubva kare kwakune vagari vechijudha vaigara muisrael asi dambudziko guru rakaitika nderekuti pakaita machanges mugore re1947 zvekuti vakawanda vavakuzoona sekuti vanhu vechitendero chechijudha muisrael havasiriyo vene venzvimbo yeisrael saka pane dambudziko guru rinoda kuti vanhu vaonesane vachitarisa history yavo uyezve vachitendera varidzi venyika yechiisrael kuti vange variwo vakaokupa nzvimbo yavo yemuisrael vari varidzi vechijudha.
Zvamira zvakadaro, imi muri kuita sei panguva iyi?
Isu tiri kure hongu, tingadai tine origin yakafanana nemajudha ekuisrael asi takazomaigireta tikasetla muafrica and tiri mablack jews. Isu tinongohopa kuti vanhu vange vachitaurirana nokuti hondo dzese hadziperi nekuti uyezve futi dzinouraya vanhu vakawanda vari innocent asi kuenda panegotiation table vanhu vachitaridzana history yenzvimbo uyezve vachikoshesawo nhoroondo yevaridzi vemuisrael zvingapa kuti vanhu vaone zvakati siyane pane kuda kungombunyikidza vanhu kuti vange vachibvuma kutorerwa nzvimbo yavo nevanhu vakazogara muisrael kubva kuna1947 vachireplesa maindigenous people emuisrael. Saka zvinhu zvese zvinoda kuenda panegotiation table zvichidawo kuti avo vanobvawo kuoutside vatingati vanoda kuyananisa vange vari vanhu vari neutral vasingatori side uyezve vanotarisawo nhoroondo yekuti chakonzera kuti musoro uteme chabva papi togadzirisa ichocho pane kuti kuda kungombunyikidza kuti bvuma zvandinenge ndataura zvisingaenderani maererano nehistory inenge yakwakabva kwengozozoririko nhasi muisrael.